Zvakaitwa neSeneti hazvinacho kunyanya kushamisa. Nekudaro kuti vagara ranga vakambopasisa bhiri rekutanga racho riyariya. Ranga rakatoshata zvikuru kudarika iroro. Irori racho rakashatawo zvakare. Asi munyange kuti disappointment hombe ndeyekuti vanhu pavanovhotera mamembers of parliament, vamembera vemasenata, vanenge vachitarisira kuti vachaisa uteshe hwepfungwa dzavo mukunanganidza mitemo. Zvino tinotoona kutoti havana nguva yekunanganidza mitemo, politics dzavanenge vachingoita.
Takanzwawo gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vachiti mutemo uyu wakakosha zvikuru nekuti unochenesa iwo masangano akazvimirira ega aya kuchibviswa nhubu.
Isusu tinopokana nemaonero akadaro. Mukatarisa mutemo uyu zvaunoita ndezvekuti unopa hurumende simba rekutonga vemaNGO. Saka kana gavhumendawo yapinda munani gavhumendawo ichiri nani gavhumendawo here, pane boka rinozikanwa nekunzi Civicus rinotarisa pasi pose kuti nhau dzekuti vanhu vange vakasununguka kuorganiza pachi zvavo munharaunda yavo dzakamira sei. Boka iroro rakatoita Zimbabwe pawachilisi, zvichireva izvo kuti civic space muzimbabwe yava kuvharika.
Sioka iyo hurumende iri kuti pane vamwe vemasangano akazvimirira oga vave kushandiswa kuti vabatsire mapato ezvematongerwo enyika kunyanya anopikisa.
Mitemo iripo kudhara yekuti kana paine anenge atyora mutemo vakasununguka kushandisa mitemo iyoyo.